manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo Gumiguru 16 2022 makatirira ku studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato Citizens Coalition for Change riri kupomera ZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga kumatobo kumatebeland south nhasi pakakuvara imwe nhengo yedare reparamende. VMDCT netripusi vokandirana makobvu nematete panyaya yava jobskala nevamwe vakasungwa kunyatsime vari muchikurubhi. Tichakupai zvabuda mitambo yechibuku Super Cup semifinals nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato Citizens Coalition for Change riri kupomera ZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga kumatobo kumatebeland south nhasi. Zvinonzi vanhu vaviri kusanganisira nhengo yeparamende inomirira Nkulumane mudare reparamende vaulxuka kapulu vakuvara vachitsvaga rutsigiro muward 2 muchaitwa sarudzo dzemabi elections. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu-PF sezvo mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanga vachangopinda munyika kubva kuMozambique vakati tibate mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutedzeri wemutauriri webato reTripusi vaOstalo Siziva kuti tinzwe zvaitika.
ZANU-PF yaenda kunoreta pana pane meeting yepati dzedu nemamobilai zedu kuwati kumatopo vane kuti vatiri kunzwa kuti kune mota yanga ine masika ezanu yemashemel central province iyo yanga akatakura masaka ari kunzi abva kubulawayo kukonzeresa mhirizhonga nekutira kudistrata nekuti vari kutarisira pavanoziva kumatopo saka vadzokera kunyadze violence mhirizhonga kuti vakuwedze vanhu kampeni yedu inohlanhlamulo ikakuwara member of parliament honorable kapulo vakuwara nevamwe vari kunzi vatorwa saka tikutira kuti titreke kambe yedu tizive kuti ndaanani vatorwa uye vaendeswa kupi nenyaya yekuti inyaya yekuti wara saka tikukolekta information kozaitika izvezvi kutingoishwa apo statement idyaritakadoka
vati vazivisa here mapurisa kana kuti ndo zvamuri kuronga kuita
ndo zvati kuronga kuita nenyaya yekuti zvaitika izvezvi manje saka taetireta kuti kutange kuita recovery yevanhu vetu vatorwa then totienda kumapurisa kuti tivhure kesi nekuti nyaya inyaya yatinga tarisiri mubielection asi ZANU-PF vanga vachitaura nyaya dzekuti vari kuda pisa asi musarudzo vatiri kuona zvebielection vaakutanga kushandisa mhirizhonga.
Tanzwawo vamunangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail kuti vari kuda runyararo saka handizvo zviri kuitika izvi
zviri kuratidza vamunangagwa vanotaura chimwe chinhu masati vonoita chimwe chinhu manheru ndodambudziko rati kusangana naro munyika nekuti vanezana havaitaita violence vasina kuita instruction kana aina kuchitumbidza pakaita violence kugoko kwakaita violence kumanikarembo kwakaita violence hakuri kuratidza kuti thepetent dimetness ende iri koti netemete vamunangagwa vasati vambobuda vachiita condemn violence against officers.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanyora mbepanhau resandimeo nhasi kuti vari kuda kuti mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act uvandudzwe vachiti mamwe masangano aya ari kushandiswa kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vati izvi zvinofanira kuitwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa nekuti mamwe masangano aya anokanganisa zvikuru nyaya dzezvematongerwo enyika nekupindira. Mugozeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anomirira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Crisis in Zimbabwe Coalition nemasangano mazhinji atinomirira hatisi kunyanya kushamisika nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vaMnangagwa. Tagara tichizviziva kuti gwaro iri reTVO Amendment Bill harina chakanaka chariri kuunza, uyezve harina chikonzero chinobatika chariri kuunzirwa, asi rangogara bedzi iri nzira yekuda kuvhara masangano anozvimirira anomirira kodzero dzevanhu munyika, uyezve ragara iri nzira yekuda kuti hurumende isava nevamwe vanombovatsiura kana vanovaonesa pavari kukanganisa.
Ko sei muchidaro vaMutasa?
Vari kuda kuti panyararwe iwo vongoita sezvavanoda, vachityora kodzero dzevanhu, vachityora mitemo yenyika, uyezve uhwere huchikura. Saka isu semapato akazvimirira, masangano akazvimirira, tisu tinotenderwa nemutemo kuti tipote tichivadzora nekuvarakidza pavari kukanganisa zvinova ndo zvavasingadi. Asi kunyange zvakadaro, gwaro richakanganisa zvinhu zvakanyanyisa nekuti nyika yese ichaonekwa pasi rose kuti inyika isina kutonga kwejeterere kwakanaka, haina demokrasi, ibanana republic. Izvo zvinotikanganisa kunyange neupfumi kana nekutariswawo kwatinoitwa pasi rose.
Asi kava Munangagwa vari kuti vemasangano akazvimirira oga vari kutokanganisa zvinhu munyika, vamwe vavo vachiti vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachishandiswa nehurumende dzekunze.
Hakuna zvakadaro. VaMunangagwa samutungamiri wenyika ndivo vanotarisirwa kuti vaite uphold constitution yedu yenyika. Bumbiro remutemo wenyika riri mumaoko avo. Mubumbiro remutemo wenyika ndo munonzi munhu wese zvake munyika muno anekodzero dzekuparticipata kana dzekupinda mune zvematongerwo enyika. Munhu wese kana mapato masangano ati zvavo akazvimirira vanotenderwa nesection 67 yeconstitution yedu kuti vaite zvematongerwo enyika. Hakuna akaberekwa achinzi ava ndo vanoita zvematongerwo enyika ndo mapoliticians.
Vanomirira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti mutungamiri webato ravo vaDouglas Monzora vachasvitsa nyaya yekusungwa kwemiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scala nemiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sithole nevamwe kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuuya paine kukandirana makobvu dematete pakati peMDCT neTriple C pakuti vaMonzora vakaona here vaSkala neZuro kuchikurubhi sezvavari kutaura. Gweta ravaSkala vaFredi Masarevu vanoti vaSkala vakapika kuti havaida kuona vaMonzora, asi vaDube vanoti handichokwadi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
VaMonzora ndivo pamutemo mukuru kana kuti mutungamiriri wemapato ese ari muopposition, including an independent MP kana vachiopoza hurumende, zvanga zviri mune zvakanaka kuti vange vachinoona vasikana kuti vanzwe zvavari kuchema nazvo senhengo yedare reparamendi. Uyezve tatofanira kuziva ndechekuti vasikala navamonzora ishamwari.
Asi kagweta ravasikala riri kuti vaviri ava havana kumbobvira vaonana.
Vasikala vakaona tiri kuzivisa nekuti vakaonekwa nevanhu vedu vanga vaina monzora. Vakaonekwa naspokesperson wavo kubvira mafuteni kusvika kunguva dzekumasitati kumatovu. Isusu sebato reMDCT namonzora vakazopinda nahwani masikati vamwe vese vabuda. Kubva nahwani kunosvika mafuu manheru vamonzora vanga vaina vasikana kujere ikoko. Hakuna munhu akauya kuzoona vasikana nenguva idzodzo. Ende mutemo uripo ndewekuti kunoitwa zvinenge zvichidiwa nemunhu akasungwa ipapo.
Ko, pane umbowo here wekuti vaviri ava vakasangana vadhube?
Vamonzora navasikala havana kuita kuita zvemapikicha, havana kuita zvemavhidhiyo. Vangoda kuti vataurirane vari vega nekuti nyaya iyi haisi yekuonekwa kwavamonzora kuti vaona kutana kana kuti yezvimwe. Ingori nyaya yekuti vamonzora vanyatsokunzwisisa chaizvo chaizvo nekuapprecieta kuti vasikana vari kutambudzika sei, chiicha chavanofungidzira kuti ndo chingangodaro chakakonzera kuti vange vachishungurudzwa kusvika pavasikana.
Mushure mekusangana vamonzora vari kuronga kuita sei kuti vasikana vacho vaburitswe mujeri?
Vamonzora vanza zvese izvozvo semutungamiriri wemapato anopikisa hurumende. Vachazosimudzira nyaya yacho nenzira dzese dziri musimba mavo semutungamiri iyoyo kuburikidza nekuita izvozvo kupalamendi kana kuona vari kutonga maministers vacho anyange president chaiye zvematare kana kuti zvinhu zvemutemo zvenyika makukota ese avanogona kuona vanogona kuzosimudzira nyaya iyoyo.
Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vari parunare muHarare. Asi sezvo chitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva.
Munyika muno taita dambudziko remasai bainai politician. Vana monzora vari kuda kubuda vachizviita kunge vari authentic mustruggle yedemokrasi. Vatikuona nezvekuti vari da kushandisa kusungwa kwevanhu nekukwadzwa nekumitsita kuri kuita members of parliament honorable Solo na honorable Scala nedinyatime 16 vachitora majournalist vachiita meeting from the world and meeting from matapi venhau vachivaudza kuvaenda kunoona vasikala. Vasikala vakataura kare kuti havadi kupinda munyaya dzana MDC nenyaya dzezana. Ivo vanomira nebato ravo reCCC. Asi vamonzora vari pakuita weaponize and carry nyaya yekukuwadza nekushungurudza kuita vanhu ichi very unfortunate nekuti haziiti kuti vanhu vachivictimiza imii muchitsvaga limelight.
Asiwo pane zviri kuitwa here nevatungamiri vebato renyu kubatsira mhuri dzevari mujeri ava?
Takaenda kunosangana nemhuri dzenyatine navatapisa semukuru wedu vachitaura kutikunzwa kuti makonfusion MDC ani vachitaura vakuti no taona mhuri taita zvakati asi vahana zvavanoona. Nesaka vaitenda vatsamisa neofe department yeCCC neruzhinji rema zimbabwe ari kudiaspora civil society maloya ari kubetsera genuinely kuti vanhu venyasimi vawane assistance. Izvi hazviiti kuti vanhu vatsvage limelight vachitsvaga majournalist. Inyaya dzinoitwa kuti tiwane freedom of these political prisoners. Saka ndozvatikuona but tinohaziva ndo maitiro avo dhanokompentic dhanogeni isu tinomirira chokwadi cannot have this politically from the victimization of our members. Ndozvatikuona ndosaka mutauriri wavo vaadvocate pred vazotaura kuti mazimbabweans majournalist nenyika yese mutaita mislead by this fly by night politician vari vakuita opposition to the opposition vachipa fake news dzekutovaona vasikala.
Ko, sei vachamisa vasiri kuenda kunovaona vamonzora vachikwanisa kuenda vasiziva?
Vasikala havana kuona nyati kune mutemo wezani nemutemo wedresso pasi. Ndosaka vana monzora vari pato zani vakabvumidza kuti vapinde kuchikurupi even as long as the win of honorary Kala and of honorary Kole. As you are saying, so garantizes the selective application of the law.
Mtedzeri wemtaro webato RCCC va Australos Ziva vari parunare muharare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemuNigeria vanoti vachapikisa mutongo wakapiwa nedare wekuti Nnamdi Kanu uyo anorwira kuti nyika iyi ipatsanurwe aburitswe mujeri. Dare rakati Kanu akaita zvekupambwa kubva kuKenya kwainge aenda kunopotera. Britain inoti haina chivimbo chekuti Russia icharamba ichikwanisa kugadzira zvombo zvekurwisa Ukraine. Izvi zvinotevera kukandwa kwezvombo zvemuchadenga zvinodarika makumi masere muUkraine neRussia mazuva adarika aya. Tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Emmanuel Gata, the executive director of the Aids and Arts Foundation, Nofara School, Kutanuka Chirongwa.
Mukoma Emmanuel, Tirikunzwa kuti pane zvirongwa zvamuri kuita kubatsirawo vechidiki munharaunda dzakasiyana siyana, zvinosanganisira kupa mafuta kune vane usope. Mukati kuzoti zviri kufamba sei pachirongwa ichochi?
Zimbabwe, chakaona zvakakodzera kuti in areas of internal displacement, ma areas asina kunyanyofokaswa nemazvo nezvakawandisa. Saka isusu takazviita kuti titonedonzo rekuti tibatsiridze kuma areas of displacement, tichipa isusu malotions, masanskrit lotions kune vose vane albinism. Nekuti tatsvakiridza yatakaona yakaita kusouth africa yakakwanisa kupruva iyo kuti 80% yevanhu vane albinism vakakundikana kuwana malotions ayayi. Vazhinji vacho vanokundikana vakakwanisa kuwana skin cancer. Zvimwe nezvinhu zvatiri kukumbirisa isusu taZimbabwe kuti pamarit ups yatiri kuita isusu kuafrica union kuti vagone kuti kumamember states avo vakwanise kubhajeta for patients with albinism.
Saka mafuta aya muri kuawana sei? Pane mamwe masangano ari kukubatsirai here kana kuti muri kuwana sei mari yekuti mutenge iwo mafuta aya?
Mafuta aya pane mamwe atinowana locally kuburikidza nemamwe makambani aita zvemining vanotipa kuti ivo havakwanise kuti vasvike, havana access nevanhu vaivai. Asi isusu sevanhu vanoshanda nevanhu vaivai tikwanise kuvapa, tinotora kuyakuya tovapa. Then tota vamwe vatakabatana navo vanobva kuna naUK vanokwanisa kupota vachitipa isusu pachezvedura every quarter, votipa topota tichisvitsa kumaintended beneficiaries.
Muno makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii kusvika pari zvino?
So far takwanisa kusvika kune every province around Zimbabwe, of which namba yedu zvinezvi tirikufunga kuti kuma 8,000-10,000 ikoko taakusvika.
Totarisawo iyo nyaya yezvekushandisa pakutevera kana kuti masanitary pads aya muri kuawanawo kupi?
Masanitary pads aya pane inonzi Days for Girls International nevamwe vanonzi veafripads vari kuno kuafrica, but Days for Girls ndekuamerica vanotimidzirawo makeni macontaine atinokwanisa kunge tichiita kumadistricts akasiyana siyana around the country.
Hamuzobhadhariswi here mutero pamunenge makutora makontena anenge ayo anenge aravaya?
Ndo rimwe dambudziko rimwe ratiri kusangana naro iroro, nekuti mamwe makontena tete zvinezvimura isisiaifuwacho kuexisti tichingoda mari kuti shipment yenyu yakasvika inofanira kutigadzara mari dzakati dzakati. Pamberi pamwe pacho chachiri chikumbiriso chatichipowo kuministry of labour and social services kuti zvinhu zvakaita seizvozvo isisi tingoda kubatsira imwe zvehurumende, vati ngavave varipowo panzvimbo kuti vakwanise kutibatsira kuti chizvinhu zvakadai sezvisvike pachina tigone kuchiisa kumaintended beneficiaries.
Saka chikumbiro ichi makatoendesa here kubazi rezvemagariro evanhu?
Bazi rezvemagariro evanhu tagara tinoita macommunication navo kubudikidza kunyanyana nemaplatforms atinomboita naminista wavo pachake kuti havanawo mamotions avanogona kutiitirawo kuti iwe pachavo zvimwe zvinhu tigone isusu kuti tisake kuti tibhadhariswe mari dziyadziya patinenge tichinyora kuti anotora zvinhu kumaairport pazvinenge zvasvika mashedinesi edu paanenge asvika tikwanise kuti tiatore pachena.
Mukoma Emmanuel, vanhu vanenge vachida kukubatai vanokubatai panhamba dzipi, vanokubatai sei?
Tinowanika isusu pa0719065925. Ndinodzokorodza zvakare 0719065925. Tine access kwose kumaprovinces ese muno muZimbabwe. Asi mukange muchicommunicata nevenational aids council maprovincial managers hakuna vasina macommunication edu maprovincial managers venational aids council nemadac madistrict aids coordinators avo macommunication edu anowanika zvakare kwavari bcause isusu tiri kubatsiridzana navo nekuti isu setaf donzo redu rekutambisisa raive rerehiv kati nenyaya yekuti takaonawo kuti vana vevanhu vari hiv vanokundikana kuwanawo mamwe maservices saka isu setaf takaya kuti tikwanise kukomplimentana nehurumende tichibatsiridzana kuti zvinhu zvedu zviendeke senyika.
Aiwa, tinokutendai mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda zvikuru nguva blessing.
VaEmmanuel Gasa vanoshanda nesangano reAIDS and Arts Foundation Zimbabwe vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu
simba. Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichifara kusangana nemi zvekare muchirongwa chezvechitendero. Nhasi tine mubvunzo unobva kune umwe muteereri wedu. Ngatinzwei mubvunzo wake.
Makadii pastudio 7 apo? Ini ndaita mubvunzo wandinawo unodawo mufundisi chero umwe mukuru wezvitendero anokwanisawo kunditsanangurira. Muna Johani chapter 14 paverse 2 Jesu anoti, hanzi mumba mababa vangu mune nzvimbo dzekugara. Ozoita rimwe statement raanoti, dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudzai. Kudaro kudii? Ndo pandoda kunzwisisa kuti ari kuzama kutaurira kuti kudii paanoti dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudzai. Dei kwaisaiva kudii?
Kubatsira muteereri uyu, nhasi tina mufundisi Dr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church kuSouth Carolina muno muAmerica. Mufundisi Gumbo, kwazisai vateereri vedu.
Kwazwai, kwazwai vateereri vedu.
Manzwa mubvunzo wabva kune mumwe muteereri. Heyo nyaya kwamuri mufundisi Gumbo.
Mubvunzo wandapiwa apo Jesu anotaura pamusoro pokuti mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara, dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai. Tereri, ari kuti izvo Jesu ainge ari kutaura chii paakati izvo dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai? Chekutanga ndechekuti izvo ndinoda kuti nditi vanhu vazhinji vanofunga kuti vafundisi vane maanswers emibvunzo yose yemubhaibheri. Vanoziva bhaibheri zvese zvirimo. Regai nditi kwamuri, ini handisiri mumwe wavafundisi ivavo. Ini ndinobvuma kuti pane zvimwe zvandisingatozivi. Saka zvainge zviri kutaurwa naJesu panapa kuti iko dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai, handitozivi kuti aitaura kuti chii. Ndinoziva kuti hamutarisiri kunzwa mhinduro yakadaro kubva kuna Doctor of Theology. Asi ndinoda kuti ndibatsire vateereri kuti iko musangofungidzire kuti vafundisi vane mhinduro dzose.
Asi ndipo pane tarisiro dzose mufundisi gumbo sei muchidaro.
Ndo panobva kurasika vanhu vakawanda vachiteerera vaprofita, vamwe vanoti tinoziva, vamwe voti kwai takaenda kudenga tikadzoka, vamwe voti kwanzi ndatotaura naMwari manheru akandiudza zvakati, vamwe voverenga Bhaibheri voisa zvavanoda pandima yavanenge vaverenga zvisiri izvo. Verengai zviri muBhaibheri mobva materera zvarataura.
Saka mhinduro yenyu kumuteereri uyu inotii? Munotii kwaari?
Ini ndichapindura saDr. John Gumbo. Maonero andinoita ndimai akangofanana nokuti kana munhu ari kupindura kana kutaura nyaya yake kune vanhu vaanofunga kuti havanyanyi kumutenda kana kubvuma zvaari kutaura, anopedzisira asapota kana kuti kutsigira nyaya yaari kutaura, nokuti iko dai nyaya iyi isiri yechokwadi, ndingadai ndakuudzai kuti haisiri yechokwadi. Saka ndokutaura kuri kuita Jesu panapa kuti ndiri kuenda kuimba baba vangu, ndinoziva kwandiri kuenda, baba vangu ndinovaziva, ivo vanondiziva, ini nababa tiri vamwe chete. Saka ndokwandakabva ndokwandiri kudzokera, ndiri kunokugadzirirai nzvimbo yokugara. Dai chisiri chokwadi chandiri kutaura, ndingadai ndakuudzai. Asi ndoda kuti iwe samaverengera unoita Bhaibheri utarisewo kuti iko unotenderana here nemaonero andiri kuita. Asi ndozvandinobvuma kuti Jesu ndozvaainge ari kutaura nezvazvo. Saka ndinotenda kuti kuda mubvunzo uyu nemhinduro yandapa zvingabatsira muteereri wedu.
Apa Jesu airevei? Aitaurei?
Jesu paakanga ari kutaura kuti dai kwakanga kusiri kudaro ndingadai ndakakuudzai, aitsigira chokwadi chezvaainge ari kutaura. Kuti dai zvisiri izvo, ndaide ndakuudzai kuti hazvisiri izvo, handigoni kukuudzai zvisiri izvo.
Mufundisi Gumbo, munotii kuvateereri vedu pamusoro penyaya iyi?
Ndinotenda kuti vateereri vedu muchabatsirwa. Zvikuru sei verengai Bhaibheri, munyatsorinzwisisa, uye kana pamunoziva kuti hamuna mhinduro, musangoti tine mhinduro tinoziva. Pausingazivi bvuma kuti hauzivi. Kana uchiisa mhinduro yako ichibva mumafungiro ako, taura kuti ndo mafungiro ako, usati Mwari wandiudza kana ndarota. Zvandiri kutaura izvo handakurota, aiwa ndo mafungiro andiri kuita. Tinokutendai vateereri vedu, rambai muchitibvunza mubvunzo. Ndi Reverend Gumbo, tatenda.
Tinokutendai zvikuru mufundisi Johannes Gumbo. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Kana muine mibvunzo kana tsananguro yamungade kupiwa munyaya dzezvechitendero, itumirei paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochienda kunhau dzemitambo naMichael Kariati.
Blower Chiefs neHerentals zvapinda mufinary yechibuku Super Cup zvichitevera masemifinary atambwa nhasi Mandava Stadium. Herentals ndiyo yaita zvishamiso, yarova FC Platinum iyo ine nhoroondo yakasimba makwikwi aya. Herentals yakunda nemapenareti ndokukanda kunze kugona kunenge kudada iyo yangaitarisirwa kutora mukombe uyu. Zvikwata izvi zvaita mangange 1-1. Herentals ndokuzokanda mapenareti mana, FC Platinum ikakwanisa matatu. Herentals yave kusangana mufinary neBlower Chiefs iyo yarovawo Black Rhinos 5-4 nemapenareti mushure mekunge zvikwata izvi zvaita 0-0 munguva yakatarwa. Finary yechibuku Super Cup A iri muBaba Field Stadium musi wa19 Mbudzi. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kukurudzira veruzhinji kuti vagadzirire kuona finary iyi, kunyange hazvo zvikwata zvavanofarira zvakundikana kusvika pachinhano ichi.
Final yedu iri kumusi wa19 November, handei tinozadza Baba Fields, ichaitirwa kuBaba Fields Stadium. Saka tiri kukurudzira vatsigiri vedu venhabvu yeZimbabwe vose kuti ngatizadzei nharaunda iyi, emagumeni ngaizare nevatsigiri kuitira kuti titendewo veDelta avo vanova vari kutitsigira nhabvu yedu vagara nesu kwenguva yakareba.
Kunyange hazvo veruzhinji vari kuti Herentals yatotora mukombe uyu Muongorori wemutambu wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti zvikwata zvakaita seBulawayo Chiefs hazvifanira kudhererwa kana zvasvika pakadai.
Bulawayo Chiefs ndotuma timu ndoere tunonetsa tunopedzera ratotora mukombe nematambiro ari kuvanhabvu ka bhora uri rinotenderera.
Tinotenda Michael, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.